Mount Zion Music.
Mangwana mangwana zvite kukumbira baba vemwana ye wandinyanyira my next door akotondizesa hanzi wanda ivanokumbira sauti unotoka here baba vemwana unotoka here murume wangu unotoka here baba vemwana unotoka here murume wangu kedebu chandiona ndakedebura kedebu chandiona